manera kana kamuri yeZimbabwe ino istudio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yistudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechina gunyana 12 2019. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Zvinhu hatisati zvajeka kuti vaive mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vacharadzikwa kupi uye riini.
Pakanzi vari kuvigirwa kuno ndozvatinoda ndokune guvurao ndokune hama ivavo ende chimwe chinotipadza tozva kuti mwana wedu mangwana kusendino mukatimuona paanofanira kunge achiona sechivanhu chedu.
Asi vamwe vagari vekwaZvimba vanoti zvingavafadza zvikuru kana vaMugabe vakaradzikwa kumusha kwavo. Nyanzvi munyadzi zvematongerwo enyika dzepesana panhoroondo yavaMugabe. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vanhu vakawanda vakuwara nhasi kunhandare yeRufaro muHarare mushure mekunge zviuru zvevanhu zvatsikirirana zvichimhanyira kundoona mutumbi wevaimbo wemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe munhandare yenhabvu iyi. Godwin Manguzha anotipa nyaya inotevera.
Mutumbi wavaMugabe waendeswa kunhandare yeRufaro Stadium kuMbare, uko vakatora mhiko yekutungamira nyika muna 1980. Mutumbi wasvika munhandare uri muchikopokopo cheutore Zimbabwe National Army. Mushure memunamato, mudzimai wavaMugabe amai Grace Mugabe nevana vavo ndivo vatanga kuona mutumbi wavaMugabe. Kwazotevera veukama, makurukota ehurumende nevanyarikani, uye mushure meizvozvo munhu wese angari munhandare apiwa mukana wokuona mutumbi. Pakutanga vanhu vange vachifamba zvakanaka vari mumutsetse, asi mushure mechinguva vanhu vazopinda vakawanda, izvo zvakonzera kukuvara kwevanhu vakawanda. Hatina kukwanisa kunzwa kubva kumapurisa kuti vanhu vangani vakuvara. Chirongwa ichi chambomiswa uye pazoshedzwa mapurisa anodzivira nyonganyonga kuzogadzirisa zvinhu, izvo zvazoita kuti chirongwa ichi chienderere mberi. Mumwe musikana wechidiki uyo atanonzi Machuma audza Studio 7 mushure mokuona mutumbi vaMugabe kuti arwadziwa zvikuru kuparadzana navaMugabe.
Arwadziwa nekuparadzana nakulu wedu. Zimbabwe tarasikirwa zvikuru. Even isusu mayuthi tarasikirwa. Saka tirikuti vafambe zvakanaka kuno.
Vaimbomirira Mbare mudare National Assembly vatendaisa vanhu vataurawo neStudio 7 mushure mokuona mutungo vaMugabe vachiti vadzimbikana zvikuru.
Hakuna munhu anorarama zvachose, asi munorwadziwa kana muchitarisa mabasa akaitwa nemunhu. Tinoti ngavazorore gamba renyika, gamba reAfrica, vazorore murugare. Totambira kuti Mwari werugare achavatungamira murwendo rwavo.
Dr. Paul Chimedza, avo vakambomirira Gutu South muparamende, vaudza Studio 7 kuti vafara zvikuru kuwana mukana wekuparadzana navaMugabe, vachiti vanotenda basa guru ravakaita mukusimudzira upenyu hwavo.
Toda kuvatenda nokuti munhu anga ane pfungwa dzakatesvera, anga ane pfungwa dzokuti kana pane chisungo chaanenge aita anga asingachitududzi kumashure. Hoedza zvava zvakanaka kana zvava zvakashata, asi vangoita chisungo chokuti taakuenda nenzira iyi. Maiziva kuna vaMugabe hapana anodududza kwakutoenda. So tinozvitenda kuti gamba redu ratisunga toti famba zvakanaka mundara wedu.
Mutumbi wavaMugabe uchange uri kuRufaro zvekare mangwana kuti veruzhinji vaonekane navo.
Vakomana tichariwana.
Ndaka mira Studio 7 Muharare, ndini Godwin Manguja.
Tichiri panyaya iyi, muzukuru wava Mugabe, valiyo Mugabe, vanowe ndiwo muzukuru mukuru, vanoti vakamira nechisungo chakaitwa nemhuri yavo neZuro Maneru, chekuti mhuri yekwa Mugabe ndiyo icharadzika mwana wayo. Ngatinzwe hurukuru yavaita na Rachel to Studio 7.
Mtundi wemushakabvu unotorwa uchiendeswa kuNational Sports Stadium. Uko kwatinotarisa kuti madignitaries ari kubva kunyika dzakasiyana-siyana, maheads of state and government nemaformer heads of state vachange vachionekedzana nemumwe wavo. Ikoko ndokuchaitwa service kuonekedzana nekuita minamato inofanira kuitwa pakuonekedzana nemunhu asati aviko. Zvichinge zvapera izvozvo, tinenge tichizozivisa vanhu kuti chikamu chinotevera chinenge chakamira sei.
Saka veruzhinji vari kutarisira kuziviswa sariini kuti zvova Mugabe vachavigwa riini ende vachivigwa kupi.
Vachaziviswa nemusi womugovera, nekuti musi wesvondo tichaenda kwazvimba, kuti vanhu vekwazvimba kunove iko kumusha kunobva President Mugabe kuti vaonekedzane navo. Papo ndofunga veruzhinji vachaziviswa kuti zvichange zvichifamba sei.
Kumusha uku ndokuchabuda here chisungo, kana kuti chisungo chakatetwa kudhara neveukama vepedyo?
Chisungo chakatoitwa, chandambotaura chiya chekuti vakati vanoda kunoradzika hama yavo vega. Saka ichocho chisungo chiri pedyo. Kune vamwoka vehurumende, vamwe vanga vari mudhuzedhuzewo, vanenge vachida kuedza kuti vataurewo nemhuri kuti madiko aendesa kuhiro zvega. Saka bati chisungo chiripo chekuti vada kuvaviga vega maitiro avo avari.
Kune vamwe vari kutiwo vaMugabe ndivo vakatanga urongwa hweHeroes Acre. Ko sei vasisiri kuda kubuda pachena panyaya yekuvigwa kuHeroes Acre?
VaMugabe vakashaya, saka havana pavanobuda pachena. Havachataura, anotaura ndemupenyu, hama nemadzishe ndivo vanotaura izvozvo veukama hwekwaMugabe.
Avanga vari muzukuru mukuru vava Mugabe, valiyo Mugabe, vachitaura vari parunhare muHarare naRachel to Studio 7. Hama neshamwari dzevaimbo yemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe, idzo dzakaungana kumusha kwavo kwaKutama, dzinoti dzinofara zvikuru kana mutumbi wavaMugabe ukavigwa kwazvimba kumusha kwavo. Asa Chigoriwa anotipa nyaya inotevera.
Vanhu vaswera vachimba nekudya vari pamariro avaMugabe. Mutumbi wavo uchaendeswa kwazvimba nemusi wesvondo. Mumwe mugari, amai Jessica Sande, vati zvingavafadze zvikuru kana vaMugabe vakavigwa kwazvimba sezvo changa chiri chishuwo chavo.
Pakanzi vari kuvigirwa kuno ndozvatinoda ndokune guvhu ravo ndokune amai vavo. Ende chimwe chinotipadza sezvati mwana wedu mangwana kusendino mukatimuona paanofanira kunge achiona sechivanhu chedu. Shamwari dzake, vazukuru vake, vana vake vese vanenge vari panzvimbo. Saka kana vati kuHarare kunoenda vashoma kana kuti zvido zvevamwe vavo vavaishanda, asi isu sevabereki semwana wedu taimuda panzvimbo.
Mumwe mugari wekukariba, amai Choniso Mfurusa, vanga vari kwaKutama, vati vanorwadziwa nekubviswa kwakaitwa vaMugabe pachigaro.
Tinotozvida kuti vavigirwe kuno kwazvimbo nekuti tiri kurwadziwa nezvakaitwa baba vedu.
Asi vamwe vakaita saambuya Maria Nowe, vati havafari nekuti vaMugabe vakavigwa kwazvimba hazvina chiremerera, uye vanofanirwa kuvigwa pachikomo chavaiti ndechavo.
Nekuti chikombo tichinzi kwavanonzi ndivo vakazvitanga, saka zvakangokoshawo kuti tivaise panzvimbo yavakadi yavakatanga.
Muzvari Koniria Masiyambwa vati hazvina basa kuti vaMugabe vavigirwa kupi chero vavigwa murunyararo.
Isu chatiri kudai tiri kuchemawo semunhu aive purezidhendi chete toradzika murunyararo. Hatisi kuti tinosarudza saidhi kumanzvimbo. Tinodiwa kuita sei kuchengetedzwa kwavo.
Vanhu vakawanda vanga vasina nhumbi dzine mufananidzo wavaMugabe, izvo zvanzi nevakawanda zvinoratidza kuti hurumende yanga isina hanya navo. Ndakamirira Studio 7 kwazvimba, ndini Ata Chigoriwa.
Vaimbo wa mtungamiri wenyika wa Robert Mugabe, avasi kuzoradzikwa kumarinda ya Heroes Acre, mushure mekutadza kuwirirana pakati pehurumende nemhuri yavo. Mhuri yavo yarambawo kuzivisa veruzhinji kuti vacharedzwa kupi uye riini. Blessing Zulu Studio 7 anotipa nyaya inotevera.
Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa avo vaenda kunobata maoko kumhuri yavaMugabe kumba kwavo kuBlue Roof kuBorodeo Brook Harare vati vainge vakumbira kuita musangano naMai Mugabe kuti vazeye nyaya dziri kunetsa asi vainge vasati vawana mhinduro.
Ndakataura kuti tinongova chengeta nesvono asi kuti tinova chengeta sei hatisati tataura, ndototi ngataura naMai tawirirana ndovana mazana avo tinoita share.
Asi vachipedza kutaura mashoko aya vaMnangagwa vabva vaona mhinduro yavange vachitsvaga zvapakuti vamwe vanhu vose kusanganisira nengo dzePolitburo vaburitswe mumba pachigarwa dare. Asi semataurero azoita mutauriri wemhuri yavaMugabe vaota chidhakwa zvabuda pachena kuti zvakona nganga murapwa achida
pfungwa dzehurumende, pfungwa dzePolitburo yezanupia amaiwo akataura pfungwa dzemhuri yavaMugabe mhuri yekwakariga mombe nakushungwa zvazotiita kuti tikwanise kuenderera mberi yeprogramu yedu. Saka tichazenge tichiprinta programu yanhasi neprogramu yamangwana neprogramu yemusi wesatadhi tichiidistributa. Ndinovimba kuti tinowana nguva yekuzviita izvozvo.
Vane ruzivo nezviri kuitika vanoti kubva zvakabviswa vaMugabe pachigaro nechisimba muna mbudzi 2017 mhuri yavo navaMnangagwa ave makara asionane. Mhuri yavaMugabe yaudzawo Studio 7 kuti vakatonyanya kurwara pavakapidigurwa nemauto. Asi vachitaura kuvanhu vange vakaungana nhasi vaMnangagwa vati vakaedza nepose pavanogona napo kubatsira vaMugabe vachirwara. VaMnangagwa vativo mumwe mutedzeri wavo vaConstantino Chiwenga avo vari kurwara vari kuChina vatumirawo mashoko enyaradzo. Mutungamiri webato rinopikisa reMDC vaNelson Chamisa nevamwe vakuru mubato ravo vaendawo kumba kwavaMugabe. Vamwe vaendawo mudzimai wevaiwe mutungamiri webato iri vaMorgan Tsvangirai, amai Elizabeth Tsvangirai. Mhuri yavaMugabe yati kutanga musi wesvondo ndiyo inenge yobata basa uye iri kutarisira kuenda navo kwamurombedzi vasati varadzikwa. Madzishe ekumusha kwavo kwaZvimba ambosangana achizeya nyaya iyi. Madzishe aya akambosanganawo navaMnangagwa mazuva mashoma apfuura. Asi vachitaura pachiitiko chanhasi vaMnangagwa varamba zviri kunyorwa nevamwe mumapepanhau kuti vakaedza kupa madzishe aya chioko muhomwe kuti vati vaMugabe varadzikwe kunoradzikwa magamba kuHeroes Acre.
Hatina chatinoita chinopesana nemwi hapana. Ndinofara kuti madzimambo vakauya vakaonana neni kuKazuba. Asiona mapepa kunzi ndakavatenga. Hapana akambomakookora yangu kupirwa hose. Hapana. Asi unoasvika kunzi ndakatenga madzimambo api vakauya vakaona zvakanaka nasa. Uye ndikavaudza kuti imwe savaridzi vomunhu ndimwe mweka mashoko eyu atinofanira kuteera.
VaMnangagwa vatiwo pane vatungamiri venyika gumi neimwe vachauya kuzochema vaMugabe nemusi wesvondo vanosanganisira vaCyril Ramaphosa vekuSouth Africa, vaEdgar Lungu vekuZambia uye vaUhuru Kenyatta vekuKenya. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Blessing Zulu.
Makateerera kuStudio 7 tiri kutepfenyura tiri pamuzinda weVoice of America muWashington DC. Pane maonero akasiyana-siyana pamusoro pekuti inhaka ipi yasiyirwa vana veZimbabwe nevaimbo vemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe zvichitevera kushaya kwavakaita svondo rapera. Vamwe vanotenda vaMugabe nekusiyira vatema vomuZimbabwe nakaevhu pamwe nedzidzo yeinonzi yakaita kuti Zimbabwe ive imwe nyika shoma shoma dziri pamusoro soro pane zvedzidzo muAfrica. Asi vamwe ndivo vanoti vamugabe nhaka yavasiyira vana veZimbabwe ndeye kuvengana, uori pamwe nekupondana, sezvo vakatadza kutora matano munguva dzaipondwa vanhu kubva munguva yegukura hundi kusvika mukutsakatika kwevamwe vanosanganisira vaitaidza mara. Kuti tinzwe maonero evamwe, tabata mutungamiri webato rinopikisa reDemocratic Party, Dr. Uraya Izembe, pamwe nevanoongorora zvematongerwo enyika vari nhengo yeZANU-PF vagadzira chirumhanzu. Tatanga nekubvunza vachirumhanzu kuti ndezvipi zvavangati nhaka yasiyiwa navamugabe.
Zvavamugabe zvinotoda zuva rese kana kuti mwedzi tichingonyatsokutaura nezvavakaita vanhu vatema vomuAfrica vanonzi vakatanga kuva nezvunhu zvavo kana kukontrola maresources zvavo. Tisu saka zvose izvizvi ushingi injere nokupakurira kwaita vamugabe kuti onai inimi ndimi vanhu vatema irivhu iri nderenyu. Saka zvakawanda zvatingataura panguva ino, saka ndati zvinototora nguva yarefu kuti titaure. Mukatarisa vanhu vanouya kuzovachema iAfrica yese, zvinoratidza kuti munhu wavanoremekedza zvikurukuru uyu murume zvaiita angasingaitiri maZimbabweans chete, asi kuti aitotaurira nesuwo muAfrica.
Dr. Zembe, zvii zvamungataurawo pamusoro penhaka inganzi yasiyiwa navamugabe kana legacy yavo?
Chokutanga ndechekuti vamugabe vakakokwa kurwira nyika ino, kune vakanga vatopinda mundima yacho kare. Vakokwa ndokupinda, vapinda vakazotungamira musangano wavo weZANU wakazova ZANU-PF. Vamugabe matongero avakaita nyika, vakatonga vachiponda rudzi, vakatonga vachive dzara ruvengo, vakatonga vachinjonja fuma yenyika, vachiita zvavo ivo nemhuri yavo neboka ravo. Hapana zvizhinji zvatingataura kuti nhasi uno tine nhaka yetinorarama nayo savanhu veZimbabwe tichiinda mberi yakasiyiwa noutongi hwavamugabe. Munhu wanga ari munhu webope, munhu wanga ari munhu asingakanganwiri kana akonana nomunhu. Zvavakarwira chaizvo zvichirwirwa nenyika hazvisizvo zvakazoitika.
Tonzwawo vachirumhanzi, munoti nemashoko ataurwa naDr. Zembe.
Zvinoshamisa chaizvo chaizvo kuti muchirongwa chinoti tiri kutaura nomunhu ane njere dzokunzi azonzi dokta. Ukanzwa mataura avanotaura ka unosha kuti ndidokta womunhu muteme here, wakazvagwa muno muZimbabwe here, kana kuti unogova kudokta ake akangozouyavo as a foreigner. Shuwa shuwa vazembe kana vachitaura kuti hapana chakaitwa navamugabe, zvinhu zvinoshamisa. Ivo voga muZimbabwe nechipati chavo vagozoona kushata kwavamugabe, asi Africa yose ichiti aiwa, zvisho kwafa gamba, kwafa a revolutionary, kwafa a pan-africanist. Ivo havazviona. Iye zvino hakuna munhu asingazivi kuti maZimbabweans they are number 2 in Africa kuva educated, zvinosanganisira naivo vazembe nhasi uno vanonzi ndidokta. Asi izvozvo vari kuda kuzviramba. Kuti zvakabva kupi havasi kuona kuti zvakabva kuna vamugabe.
Dr. Zembe,
vachirumhanzu inhengo yomusangano une mbiri yokushora nokumhura vamwe vagari veZimbabwe. Ipapa pahurukuro hanzi vazembe nechipati chavo ivara rokutuka iroro. Vari kuti vazembe vakazvarirwa mune here ivara rokutuka iroro. Vari kuti vazembe rutengesi nokuti ndaita pfungwa dzakasiyana navo ivara rokutuka iroro. Ndokunhora kwaita nhengo dzeZANU-PF. Ndiko saka ZANU-PF yakauraya vanhu, nhengo dzeZANU-PF dzamugabe, nokuti vari kuda kuzviti ndivo vakagwira nyika inoi. Havazivo. Ivo vakaita basa, vazhinji vachiita basa. Nyika ino yakarwirwa nerudzi rwechitema, uye vachirumhanzi vanofanirwa kuziva kuti vamugabe vakatodzidziswavo, vakazvarwa somwana vakadzidziswa pakutama apo namafata. Asi vazhinji vamuZimbabwe vakadzidziswa navanhu vavo, vabereki vavo vatema mafata ba.
Vanga vari mutungamiri webato rinopikisa reDemocratic Party, Dr. Uraya Izembe, manzwawo zvakare kubva kune vanoongorora zvematongerwo enyika vari nhengo yeZANU-PF vagadzira chirumhanzu. Vaviri ava vanga vari parunari muHarare ne Studio 7. Kunyanga hazvo vachishorwa nevamwe semutungamiri aive neutongi hweudzvanyirere, vanhu vakawanda vanobvumirana kuti vamugabe vakaita basa guru rekusimudzira dzidzo munyika. Taurai Shava anotipa nyaya inotevera.
Vamugabe vakambove mudzidzisi kwemakore akawanda uye chikoro cheHope Fountain Mission Primary icho chiri pedyo neguta reBulawayo ndechimwe chezvikoro zvavakadzidzisa. Mbuya Violet Mpofu vanogara pamusha wavo uri pedyo nechikoro cheHope Fountain Primary School icho chiri makiromita makumi maviri kuchamhembe kwakadziva kumadokero kweguta reBulawayo. Mbuya Mpofu avo vane makore makumi masere nemashanu vanoti vakadzidziswa navamugabe panguva yavakambodzidzisa pachikoro ichi. Mbuya Mpofu anoratidza kufara zvikuru pavanotaura nezvekudzidziswa kwavo navamugabe vachiti vaive mudzidzisi aiita basa rake nemazvo.
Uropet Mgaa mwe wasifundisa yula masemi musand 5 tisarunga.
Robert Mugabe ndiye akandidzidzisa pano ndaive musandard 5 taiva titicha Mugabe. Imba yavo yaive panzvimbo iri kuseri kwechikoro. Padzimba dzamunoona dziri pedyo nechikoro ndipo paivewo neimba yake ipapo.
Mbuya Mpofu anoti havachanyatsoyeuka kuti vakadzidziswa namugabe gore ripi, asi vanoyeuka vamugabe vari munhu aisanwa doro uye vasina shamwari vachifarira zvekugara vachiverenga mabhuku.
Aisanwa doro, aisabata doro zvachose, asi handaimbomuona kuchechi. Anga asina shamwari, taimuona ari ega nguva dzose.
Chikoro cheHope Fountain Primary chakavambwa mugore ra1870 nechechi yeUnited Congregational Church of Southern Africa, UCCSA, iyo yaizivikanwa panguva iyoyo ichinzi London Missionary Society. Munyori wepamuzinda weUCCSA muBulawayo, Reverend Mlayo Skosana, vanoti nhoroondo yekuti vamugabe vakadzidzisa rini paHope Fountain Primary haina kunyatsojeka, asi vanofungidzira kuti vakadzidzisa pachikoro ichi mumakore a1946 kana kuti 1947. Mugari wemunzvimbo iyi vaRichard Ncube, avo vane makore makumi masere ekuberekwa, vanoti havana kudzidziswa navamugabe asi vanoyeuka vachivaona panguva yavaidzidzisa pachikoro apa. Vanoti vamugabe vaive munhu aifarira zveutsanana.
Indlela yaigqoka ngayo ndongavona vaivamasheta amuhlopa maningi.
Nzira yavaipfeka nayo zvairatidza kuti vaifanirwa kuve nehembe chena dzakawanda, nekuti vaigara vakapfeka hembe dzakachena kuti mbee, nebhachi dema nemutirauzi wakasvibirawo, kana kuti vaipfeka svutu nhema. Ndiwo mapfekero avaigara vakaita.
Vamugabe vakadzidzisawo paEmpandeni School pedyo nedhorobha rePlumtree muMatabeleland South uye nekune zvimwe zvikoro mune dzimwewo nzvimbo munyika. Nyika payakawana kuzvitonga muna 1980, vamugabe vakatanga chirongwa chekusimudzira dzidzo munyika, zvikoro zvakawanda zvikavakwa. Mumwe mugari wemuBulawayo, vandavaningiswawa, vanoti vamugabe vakaita basa guru mukusimudzira dzidzo munyika.
Ini ndakaita chikoro grade 1 1985. Kubva grade 1 kusvika grade 6 ndasinga badhari school fees. Ndatanga kubhadhara school fees pagrade 7. After kudaro isu kwatati tatisina kuminda. Takawaniswa minda navamugabe.
Sachigaro weboka revechidiki mubato reZANU PF mudunhu reMatabeleland South vaWashington Gomo vanotiwo kusimudzira nyaya yedzidzo chimwe chezvinhu zvakakosha chakaitwa navamugabe.
Munhu akasimudzira dzidzo yenyika yeZimbabwe, ruzhinji rwevanhu veZimbabwe vakawana dzidzo nekuda kwemapolisis angaiswa navamugabe nehurumende yavo. Ukatarira iko zvino kukapota uchifamba unosangana nezvikoro zvakawanda, maprimary, masekondari, mayunivhesiti akuwanikwa mumaprovhinsi ese, mastate univhesiti, nekuda kweshuwiro yavamugabe kuti vanhu vadzidze. Uye munhu angatarira kuti vanhu vake vasumukire vane mamusoro. Ukatarira nyaya dzeempowerment, ruzhinji rwevadiki vanoteerera dzidziso rinobva kuvakuru, yekuti isu sevanhu tofanira kuzvishandirawo. Vakawanda vakapinda mumigodhi, vanoshanda vane mamaini avo, vari kuzvishandira.
Vamugabe vakashaya nemusi wechishanu svondo rapera kuSingapore, uko kwavange vave nemwedzi yakawanda vachirapwa. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taurai Shava.
Ya, Yashika nguwe kwa timbonzwa zviri kuitika pa social media.
Pachirongwa che Let's Talk ngati kurukurei chamuno pakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye pa Facebook page yedu ye VOA Shona. Nasi tsangati kutarisa zviri kutaurwa neveruzhinji pamusoro pekushaya kwava Mugabe uye kugadzwa kwavo segamba.
Ndinonzi chino ilikone ndiri kwa kwazvinza pakutama.
Oh makadiko kwa kutama ko.
Tinofara ini ndinonzi chino iyi vaindidzira mumusangano waituma miriona va Mugabe vaindzi comrade mwenda. Na uya ndi kutaura ndiye kuti inoshamisika nevanhu vanobudika vanotaura nezve constitution vanotaura nezve constitution pachituna kuti constitution yeZimbabwe inotendera president kusvika panzvimbo yekubata maoko nyangwe muri kuda kana kuti hamusi kuda but 2017 hamuna kuda kutaura nezve constitution yeZimbabwe 2017 hamuna kuda kutaura nezve constitution yeZimbabwe but 2019 makutaura nezve constitution yeZimbabwe zoreva kuti baba pamusha kana muri baba vanoti kuburitsa bhaibheri kana yanguve yekudya sadza kana ichiringo yekudya sadza bhaibheri haritaurwe nezvaro vamugabe vakagashidza vechidiki ivhu vamugabe vakagashidza vechidiki fundo vamugabe kuti izvezvi zviti zvirove matundundu isu vechidiki pamberi pevane zvitiri vane ivhu ndivamugabe vamugabe hatiudzirwi kunaka kwavo kana kuipa kwavo vamugabe vanozivikanwa nemunhu wose kuti vamugabe vakatisvisa papi saka ndinoti kune vose veruzhinji rweZimbabwe ruzhinji rweAfrica vane misodzi pamatama vavauye tibatsirane pamwe chete tichene vamugabe saka naiwayo ndinoti ruzhinji rweZimbabwe vanhu ngavasanyeperwe nevanhu vanoita kunatsurudza chitunha zvona ice cream nenyaya yekuti ivo vane zvazvira zvavakavandira vamugabe vakadzingwa muzanup f vakatsigirwa nevanhu vavakatsingwa navo saka vamugabe kusvika mukufa kwose kwavaita vamugabe vari maoko evanhu vavakadzingwa navo vakatendekwa vakaudzwa huipi nevamwe vana vane mukaka pamhuno vamugabe kutukwa kuitwa semwana mudiki nevana vazuro uno vachitungwa nevanhu vatinoziva saka izvozvo chauya kana chinouya kana chauya kana nderini takambozvipirawo kuti hakuna kusiri kufa tikurwadzikana nekusiyiwa kwata
kwa muri ukoko vanhu vakatoungana here
hama dzavamugabe nemarovha akasiyiwa navamugabe vakaungana pakutama vari kuchema munhu wavo kuna munhu anogona zvose hakuna munhu asingatadzi kune vakatadzirwa vanoziva zvavakatadzirwa but isu tine chironda pamwoyo nekusiyiwa kwataitwa navamugabe
saka imi comrade mwendazi mungada kuti vamugabe varadzikwe kupi
vamugabe vanofanirwa kuvigirwa pakutama
ini ndiri Marvelous Mhlanganya uye ndiri Washington.
Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Vateereri musakanganwa chirongwa cheWomen's Round Table na 8 p.m. apo tiri kutarisa upenyu nenhoroondo yavamugabe. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp number dzinoti 001-202-465-0318. Zvongo yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Zvinhu hazvisati zvajeka kuti vaive mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vacharadzikwa kupi uye riini. Asi vamwe vagari vekwaZvimba vanoti zvingafadza zvikuru kana vaMugabe vakavigirwa kumusha kwavo. Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika dzopesana maonero panhoroondo yeupenyu nenhaka yakasiyiwa navamugabe. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Anokuonekai nemufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndokusiyamina mutungamiri Nkomo.
Kuizika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono Zitobo, Tela Mugela Utelo Luetu, Luzinda Vice Patelane Zimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, Sisagaza, Sisa Washington, D.C.
Njani mthokazi omuhle olamukela ku Studio 7 ngolwesine mhlaka 12 kumpandula 2019 ngwentungamili Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje,
thina sithi umelalale ngokuthula, siyamhlonipha njengomuntu omdala, njengamasiko ethu athona umuntu mayasehlile sesishile kumele simhloniphe. Kodwa kumele sibone nje into ayenzayo, into ayazenzayo elapha emhlabeni. Sina simazi njenge-Pan-African giant.
Kulabantu abalimeleyo enkundleni ye-Rufaro Stadium namuhla ngesikhathi kulokuphithizela bevangisana ukuyabona isidumbu sikamnumzana Robert Mugabe.
You'll be back at Rufaro for group body viewing on Saturday. The dignity.
Lanxa abomdeni kaMgabe besithi kumele abekwe emzini wakhe, lokhe kungakacaci kuhle ukuthi uzancwatshwa ngaphi, ingoba kulokukhulumisana phakathi kukahulumende lomdeni wakhe. Ibandla le-Economic Freedom Fighters ele-South Africa belilomcimbi namuhla lapho elincome khona uMgabe njengeqhawe elavela abantu umhlabathi. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Kulimale abantu abambalwa enkundleni ye-Rufaro Stadium eHarare namuhla ngesikhathi abasekeli be-ZANU-PF bephithizela bebangisana ukungena enkundleni le ukuyabona isidumbu sowayengumongameli umnumzana Robert Mugabe. UMavis Gama uyalandisa.
Amapolisa athwala nzima ukulondoloza umumo wabantu befuqana lokunyathezelana bebangisana ukungena ngentuba obekumele bangene ngayo enzikini yenkundla ye-Rufaro Stadium besuka emabhentshini. Abalimeleyo bebethwalwa ngabenhlanganiso eye-Red Cross. Omunye wabayevalisana lomuyi uMgabe ongathandanga ukubethwa ngegama ulandisa ngokumenze weza enkundleni namhlanje.
Ngibuhlungu kakhulu ngoba konke okuselizweni, inhlalakahle le eselizweni, le ndaba yenkululeko, ukutholiswa amathuba okuyathola imfundo ezikolo, konke nguMgabe.
Umabhala jikelele wenhlanganiso yabasakhulayo e-Citizens Forum uLonias Rozima Joni uveze udana wakhe.
Thina sithi umelalale ngokuthula, siyamhlonipha njengomuntu omdala, njengamasiko ethu athona umuntu mayasehlile sesishile kumele simhloniphe. Kodwa kumele sibone nje into ayenzayo, into ayazenzayo elapha emhlabeni. Thina simazi njenge-Pan-African giant, wayencedise ekhuluma nje ngaphandle kwelizwe kumbe ngapha eZimbabwe, ekhuluma ngento zoku ukuthi abantu abamnyama beke bebenawo empowered. Kodwa outside that, we also know him, siyamazi njenge-political lead. And engu-politician, wayenza ama-mistakes amaningi and wayenza into ezi-right eziningi.
UMajoni uthi lanxa waba lamaphutha akhe uMgabe oqakathekile manje kuba kukhangelwe phambili.
Kodwa kunama-mistakes awayenzayo, siyazi into zokulala ukuthi ufa kwayenza abantu egugura hundi nokwezezinye izinto ezinjalo, yinto ezokuthi even abanye abantu abakhona lapha emhlabeni bayahlukumezeka kakhulu ngakho. Kodwa thina sithi malokhu sokudlulile kumele sikhangele phambili, sithi yebo wayenza ima-mistakes wona leyo, kodwa kumele sihambe ngempilo zethu njengabantu abamnyama, sibone ukuthi phambili singakwenzi futhi, kumbe abanye abazobuya ngemva kwakhe babe ngabantu abangasoze beyenza ama-mistakes awayenzayo. And siyamazi nje ukuthi even outside Zimbabwe umuntu owayehloniphekayo kakhulu.
Unkosikazi Grace Mugabe, izihlobo zakhe lezomufi leziphatha amandla zikahulumende bebekhona embuthanweni we-Rufaro. Kusasa uZulu uzoba njalo lelinye ithuba lokuvalelisana loMgabe. Ngimele Studio 7 ngiseHarare, ngingu-Mavis Gama.
Ukudonselana phakathi kukahulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa lemuli yakomgabe ngalapho uzavekwa khona umgabe kuyaqhubeka. Isikhulumeli somteni wakomgabe umnumzana Leo Mgabe uthi isinqumo esikhona okwamanje ngesokuthi umgabe kasoze abekwe eHeroes Acre. Umhlangano bekhona phakathi lo kukaMnangagwa lo mfelokazi kaMgabe unkosikazi Grace Mgabe namuhla ubikwa wehlulekile ukuphuma lesisombululo. Kubika intathelezindaba yethu uGibson Bebe.
Namhlanje umongameli Emmerson Mnangagwa wethekele emzini womufi ezokhalela imuli le ngemva kokubhubha kwayengumongameli uRobert Mgabe ngeviki edluleyo. Umnangagwa ubuyele eziphathamandla zikahulumende ezebutho kanye lezebandla lakhe leZANU-PF eBlue Roof eBorodale. Umnangagwa ucine esiba lomhlangano lemuli yomufi bezama ukuphuma lohlelo olucacileyo lokuthi uzabekwa ngaphi. Uhulumende ubikwa efuna ukuthi umgabe angcwatshwe emathuneni amaqhawe eNational Heroes Acre, kodwa imuli yakhe ibikwa ifuna abekwe lapho adabuka khona kozwimba. Ekhuluma lentathelezindaba ngemva kwalo mhlangano, isikhulumeli semuli yakomgabe umnumzana Leo Mgabe uthi akukabi sobala ukuthi umufi uzabekwa ngaphi.
Siza kuya enkundleni yeRufaro Stadium lapho uZulu azavalelisa khona umuyi. Abahloniphekayo labo bazathola ithuba lokuvalelisa ngomgqibelo eNational Sports Stadium. Sinikeza uZulu ithuba lokuthi avalelise umongameli wayo, kodwa kusukela lapho imuli yakomgabe yiyo ezabe isikhokhela uhlelo sesiya phambili.
Umzukulu kamuyi wake waba ngumphathintambo wozokwemba umnumzana Walter Chidakwa uthi wenza okuningi okuhle okumele kubukwe.
In the time allocated to him by his almighty the Lord.
Akasikwamukeleni bantu bakithi, sonke samthanda silesizathu sokumthanda.
We have cause to love him. Let's continue to love him even in death.
Umongameli Mnangagwa uthe kulenkokheli zamanye amazwe ezedlula ithumi labanye abahloniphekayo abake bakhokhela abangasekho embusweni, iningi labo elilobudlelwano obuhle lomgabe abazabuya uzomvalelisa.
Ukuzabuya uThabo Mbeki owe-South Africa, uJoaquim Chisano owe-Mozambique, uKenneth Kaunda owe-Zambia, uRupia Banda owe-Zambia, uFestus Muhayi owe-Botswana, uthi umsekeli kamongameli owe-Ethiopia, uDenele Nikunene.
Vice Prime Minister Ethiopia.
Engumphathintambo ugatsha lwabalwa impi yenkululeko umnumzana Chingadube uthe loba umgabe waba lamaphutha, uZulu kumele akhumbule okuhle akwenzayo.
Nengakwenzayo isibongayo namhla njengeyo yemfundo, njengokunika abantu umhlaba.
Umgabe wabusa ilizwe kusekela ngomnyaka ka-1980 ilizwe lithola zibuse, waze wagwenqulwa ngumnangagwa encedizwa libutho ngomnyaka ka-2017. Ubikwa ebhubhe ebuhlungu ekhonona ngendlela akhitshwa ngayo embusweni. Inkokheli zebandla eliphikisayo ele-MDC ezigoqela uNelson Chamisa, uTendai Biti loJob Sikhala lazo zibuyile ukuzokhalela abemuli. Ngimele iStudio 7 iseHarare, nginguGibson Bebe.
Izakhamizi zakoBulawayo seziveze imbono etshiyeneyo phezu kwesinqumo somteni wakomgabe esokuthi umnumzana Robert Mgabe uzangcwatshelwa emzini wakhe kozwimba hatshi eHeroes Acre. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Abanye bathi balokudana ngalokho ngoba umgabe ubemele angcwatshele emaliweni amaqhawe, futhi abanye ngabathi kulungile ukuthi abekwe emzini wakhe njengokufisa kwakhe. Omunye wabakhulume leStudio 7 unkosikazi Sihle Moyo uthi kuyamangalisa ukuthi umgabe akasoze abekwe eNational Heroes Acre, yena kunguye owayeqalayo.
Khona kuyamangalisa ukuthi nxa kuthiwa umgabe kayilale eHeroes Acre, pho iHeroes Acre yakhona ngikabani, ngiyokwenzani?
Kodwa esike njalo isakhamuzi umnumzana Bruce Ndlovu uthi kavumelani lalokhu. UNdlovu uthi ubona kungafanelanga ukuthi isifiso sikaMgabe sihlonitshwe ngoba ebhubhe engumuntu othukutheleyo, ngakho uthi kumele abekwe eHeroes ekhaya.
Ngasicabanga ukuthi kukhona umuntu ifamily, even umuntu asemsebenzini wakhe loba kuyiwuphi, ifamily has an upper hand. Ifamily nxa isithi umuntu ahambe ekhaya, kahambe ekhaya.
Umnumzana Lindelani Sithole yena uthi isifiso somufi lomdeni wakhe kumele sihlonitshwe.
Okay, mina mbona ngani indlela abakhipha ngayo umongameli esihlalweni sakhe. Mina mbona ngani kungcono ukuthi bayembeka as a family kube private, ngoba ekumkhipheni kwabo batshengisela ukuthi babengathabi ngento ayenza esasengumongameli, okutsho ukuthi vele khombisa ukuthi bona njengebandla bayebona ngani kasafanelanga ukuphatha umsebenzi weZANU-PF. So bangcono benjani? Bemekele aziphumulele kulapha akhethe khona.
Kusenjalo inhlanganiso ezehlukeneyo koBulawayo bezihlangene namhla zizama ukudinga indlela zokuletha ukuhlalisana lokukhumisana umlotha elizweni, i-National Healing ngesiNgisi. Inhlanganiso lezi zigoqela iHabakuk Trust, iBulawayo Progressive Residents Association, iCitizens Manifesto, iMthonjeni Women's Forum lezinye. Abanye babakhulume kulumhlangano bathe kuyadingeka ukuba kulungisiswe udaba lombhuqazo weGukura Hundi ngokuphangisa. Ngimele iStudio 7 koBulawayo, ngingubathabile Masuku.
Kusenjalo abantu abaningi basele bebambe owangaphansi ngemva kokubona indlu kaMugabe ebizwa ngokuthi iBlue Roof. Bathi indlu le kwadlaliswa imali enengi eyayingasiza ekwakheni izikolo. Kubika uAnastasia Ndlovu.
Abakhulume lomsakazi weStudio 7 bathi bamangele bebona imifanekiso yesakhiwo sikamuyi esihle okumangalisayo. Bathi akuhambelani lokwenzakala ezikolo elizweni lonke jikelele ngoba izikolo ezinenyi zikusimo esibi. Bathi kunzima kakhulu ukuqathanisa izikolo zemfundo ephansi lemfundo ephezulu lendlu yakhe eseHarare. Engakabi ngumongameli uMuyi wafundisa ezikolo ezimbalwa eZimbabwe laphandle kwelizwe. Wafundisa eHope Fountain, eMpandeni High School, eZambia lakweleGhana. Isakhamuzi sakoBulawayo umnumzana Patrick Ndlovu uqathanisa indlu kaMgabe lezikolo kanye leholo lababalisi.
Emasikhayele umuzi kaMuyi uPresident Mugabe lothiwa iBlue Roof, cabangela imali yasebenzayo lapho sakhiwa lowo muzi. Bese sithi enalobaba owayengumbalisi, abantu abathiwe wathuthukisa ezomfundo kweZimbabwe, sikhanyelele lezikolo elizweni leZimbabwe ayawuhambelana. Engumuntu oyethanda imfundo abathatha leyo mali phela wakho izikolo wakwendlela amatisha, ngoba kuyakhanya sibili ukuthi masikhangela isimo sezikolo leseBlue Roof ayawuhambelana. Singasho ukuthi mele ahlale emaxhokovaneni, kodwa lani indlu isimo sezikolo ikakhulu ngapha eMadebeleland yatshengisela sokuthi ube ngumuntu ongala ndaba lemfundo ikakhulu ebantwini beMandebeleni.
Olwela amalungelo oluntu uMabhalane Jikelele we-Ibhethu likaZulu umnumzana Mbuso Fuzwayo uvumelane loNdlovu.
Blue Roof itshengisa ukubana umongameli lodwa silaye ube ngumuntu oselfish. Uyake inkalakatha yomuzi uqede imali eziningi eselatshizwa, kodwa ungagayela izibhedlela ukhangela izikolo kufile. Yikho eze wayelatshiswa ngaphandle, abantwana bakhe bagcine befunda kuma-private schools, baqedisa ngaphandle loyintombazane. Kuyakubonisa ukuthi ngupresident othengala confidence lento lelizwe alibusayo lento zakhe. Usuwonile lubaba kulusizi ukuthi kufaka kubongelwa, kodwa hayi yena uthiye wonile. Yike sizamkhumbula ngakho.
Osakhulayo ubakhizanani Dube uthi isimo sezikolo uma kuqathaniswa lendlu kaMuyi uMgabe kuveza obala ukuba wayengelandaba lezemfundo loba engumbalisi.
Yabona nxa ukhangela iBlue Roof kuyakhanya ukuthi lona ngumuntu sibili owazininka isikhathi sokuyenza, kodwa nxa ukhangela izikolo unanzelela ukuthi zilahlelelwe njalo ngumuntu wayengelandaba lazo, kodwa ele ndaba lalapho ahlala khona echiyo kunye ngaphandle kungalungisiswanga. Ikweze wahamba uyibona injeyana nje lezikolo zisala zinjalo.
Olwela amalungelo oluntu umnumzana Josephat Mzacangulube uthi uMuyi ube lihlazo kwezemfundo ngesimo sezikolo ezweni uma kuqathaniswa lendlu yakhe.
Masikhangela indlu ka
kamgabe leyo kuthiwa iBlue Roof ziqathanisa lezikolo ezisemaphandleni kakhulu kithi ngapha emathibelendi. Amaklasi abantwana akhiwe ngodaka afulelwa ngotshani, othisha basezindlini zotshani, njalo kutshengisela ukuthi imali beziphuma ezegovernment wazinye zedevelopment ihulumende egoqela yena umgabe nje wade iyihloko yahulumende efake esikhwameni. Rotsho kutshengisa ukuthi izimali eziningi beziphuma kufuze zilungise izindawo, but lo uhulumende wethu ubegwinya imali ezifake esikhwameni sakhe esiya kwakho ubukhazikhazi obesibonayo. Njalo kuyukuthi laba abangaphansi kwakhe bazagobha wona ubukhazikhazi, ngoba indlu yakhona indlu ekhanya imangaza wonke umuntu. Bazaba lesifiso sokuthi bebona lokhu kwenza uRobert babe logqozi lokwenza into engalunganga yokuthi labo batshontshe imali bayezakhela abakufunayo.
Umnumzana Ndodana Moyo laye uthi indlu kamuyi uMgabe iveza ukuba ube ngumhuquluzi wenotho abafundi bengela ndawo zokufundela.
Ngiyasithanda isitsho samaNdebele esithi okulempondo akufihlwa emgodleni. Nanku ukufa sekumtholile ubukhulu uMgabe obedlimenemene umhuquluzi wenotho. Nansi iBlue Roof ibuchwazichwazi ungani kusezulwini. Izikolo zeZimbabwe zikahulumende abantwana bahlala phansi kwezinye izindawo, akulazitulo emaphandleni, bahlala ematsheni. Etshontsha umnotho wethu welizwe, ithimba yethu esiyathengisa, abantwa bethu behlezi ematsheni. Yena kuyibuchwazichwazi. Asinama-science schools, asinama-laboratories elizweni, kodwa umuzi wakhe ngithilo ngathi ungathi kuhlala ingilosi, ube ngumhuquluzi wenotho.
Umuyi ubhubhele kweleSingapore eleminyaka engamachumi ayisitshiyangalolunye lanhlanu 95. Utshayelwa ngabanye ihlombe abathi wathuthukisa ezemfundo. Ilizwe leZimbabwe laziwa ngokuba labantu abaningi abafundileyo, loba nje abaqeda izifundo emakolitshini bengatholi imisebenzi. Umuyi utshiye ikhosikazi lakhe unkosikazi Grace Mugabe abantwana labazukulu. Ubedume ngokukhuluma isilungu ebesiphuma ngamakhala, akwaziwa ukuthi uzangcwatshwa ngapi. Ngimele iStudio 7 yobulawayo, ngingu Anastasia Ndlovu.
Ukuhlaziya imbali kaMgabe sixhume ilunga leMDC umnumzana Edwin Ndlovu, lelunga leZanu PF umnumzana Joseph Chuma, yena othi uMgabe uzakhunjulwa ngokwabela abantu umhlabathi lokuqakathekisa ezemfundo.
Wavulela wonke umuntu ayefuna ukufunda wafunda. Yikho ke ubona iZimbabwe zathola sekathi ngabantu abafundileyo kakhulu lapha kwele Afrika. Iphinde futhi ngimcabange ngendaba yokuthi kona whether it was by hook or by crook, umhlaba wagcina usuvuyile. Ngiyakwazi bakhona abanye abaza ukuthi hayi kwasekwenze politics bona bana kwasekuyi-MDC wayesene-pressure, yibo agcina ukuthi hayi abathatha umhlaba abantu. Kodwa engikuthiwe ukuthi ngabe wayengafuni umhlaba uthathe, wayengakwala ngoba nguye ngumongameli njalo engu-commander in chief. Kodwa ngenxa yokuthi kona wama wahamba wadefenda even ma-international events kuwo-UN bezama ukuthi bemchotoze, wama ngendaba yokuthi hayi umhlaba ngowantu amnyama, abantu bathatha indlu yabo. Khona kukhona into engiyakhumbula ngoba kathesi siyalima, siyafuya, senzani. So yizinto engingahlala ngizikhumbula ngendaba le abantu ngurobert Mugabe.
Babu Ndlovu, lina ku-MDC njengamabandla aphikisayo lizamkhumbula ngani?
Yeka, ngisoze ngikhulume kakhulu ngimele MDC ngoba ngingaso sikhulumeli sayo kwamanje. Kodwa ngizakhuluma njengenzalo yakwelakithi lapha eMandebeleni. UMgabe akulanto enhle esizamkhumbula ngayo ngaphandle kombhuqazwe wokubulala abantu bakithi, ngaphandle kokudiliza i-economy, ngaphandle kokutshontsha umbuso kuJoshua Nkomo. Akulanto eyodwa nje qha esingamkhumbula ngayo uMgabe enhle. So waqeda abantu bakithi kazange axolise nokuxolisa. Yikho ke akulanto enhle esiyibonayo thina eyenziwa uMgabe. Yebo, kambe kungakhulunywa-ke nge-education ukuthi yaba free primary njengomuntu wayekuhulumende. Yikho kwakumele akwenze phela imandate ayiphiwe naleyo. Kodwa-ke wayebulala i-education-ke yaphelela i-primary-ke ngena le minyaka ama 80s kusiya ku 90s kusiya ku 2000 tikabola education esiyibonile sibona abantwana sebethwala nzima sebesefile ukufunda sibone iinfrastructure ezikolo idilika uhulumende kamgabe wehluleka ufana lenalo ukholo kamnangagwa lokho ediliza esefileke siyaphambili yikho ke ngithi thina asinike simkhalele umgabe laba balenyembezi ukudlalisa abazamkhangela kodwa thina-ke njengezizalwane zalapho emathebheleleni ndakulanto enhle eyodwa esiyibona yenziwa umgabe.
Baba Chuma, kulokudonselana phakathi komdeni wakhe lemuli ekuthini kumele abekwe ngapi? Abakwabo bathi bamfuna kozwimba kanti uhulumende uthi kumele ayetabeni eHeroes Acre. Uthini ngalokho?
Ungakhumbula amazwi akhe yena ubaba uMgabe esaphila siyabeka ubaba uTekele. Ubaba uTekele laye hayi angifuni uya khonale. Umgabe wathi hayi ofileyo owezele esebenzela i-state kasoze azitshweni ukuthi na ufuna ukungcwatshwa ngaphi ngoba umzimba wakhe ngowethu umoya wakhe kuphela yiyo okankulunkulu kwaba njalo. Manje pho kathesi angazi osokuthi ngile kuyini kodwa kungasenani yabona i-problem ekuyekela umuntu abuse for iminyaka emine kangaka yiyo esikhoze i-confusion ebadaleni basezimba ngalo sebona ngazathi into leyo ngiyabo ilizwi leli vele belingelabo bengabelanga ukuthi ngabe ubaba uMgabe kakhitshwanga ngoba kwakungena omunye olalong from 1980 kuze kuchina u-2017 obethima kwabane iRose Acre engenisa abanye engenisa abanye engenisa abanye then yena ekucineni ayinakafuna ukungena kwabana iyabona ke sifanana lokuthi kona abantu kabe sisilandela ujesu silandela ujesu silandela ujesu ekugcineni jesu hayi mina am a Muslim yabo isho selizimakhawu khona yibesilandela kube silandele uMuhammad Ali silandele uMuhammad Ali silandele ekugcineni jesu hayi am a Christian anomuntu ozokhonvisa abantu yikho kona-ke okufana nalokho osebenziwa ngabakomgabe layo ubaba uMgabe nxa ukuthi ngiyakutshoyo
baba Ndlovu.
Konoko sikubona kusenzakala yikulwa kovele kukhona ku-G40 lakwi-Lacoste. Abe-G40 sebesithi sokuyisikhathi sokuthi siphindisele. Mnangagwa ufuna ukuyakhuluma izipitshi-ke phambi kwesidumbu sikamgabe. Hathi kasifuni ukumnika lona lelo thuba. Yindlela abayenzayo bese befuna njalo ukuthi bakwenze khonokho ukuthi banegotiate labo Mnangagwa laba abaphandle kwelizwe ama-G40 ababalekayo kuthiwe kabangayitheswa macala kabaphenduke babuye ekhaya. Mboneni kathesi nje badlala i-politics yabantu bezanu-PF ama-faction wonke naleyo busayo eLacoste naleyo yakhitshwayo lo mgabe e-G40 ama-factional fights abo lawa angenani labantwana beZimbabwe. Ukuthi uzangcwatshwa ngapho umgabe kasikudingi mbuze ahambe e-nationally eRose Acre naleyo bekhuluma i-speech phambi kwesidumbu sakhe asilandaba mbuze akalahle ebhalwini njengoba sesizwe kathesi ukuthi ebeyinduna lakho kasilandaba lakho kodwa kokwenzakala izimpilo ezinje ngama-factional fights akhona-ke kwezanu-PF.
Umnumzana Edwin Ndlovu lilunga le-MDC ubekhuluma endawonye lelunga lezanu-PF umnumzana Joseph Chuma. Ibandla eliphikisayo kwele-South Africa ele-Economic Freedom Fighters belilomcimbi wokukhumbula umgabe namuhla lapho elimncome khona njengeqhawe elabela abantu abansundu umhlabathi njalo. Lithi uhlelo olufanayo kumele luqhutshwe kwele South Africa. Abakhulume kulumbuthano bagoqela ababeyiziphathamandla kuhulumende kamgabe kodwa asebabaleka elizweni umnumzana Sevia Kasukuwere lomnumzana Patrick Juwawo. Kukhulume njalo iziphathamandla ze-EFF ezibalisa umkhokheli waleli bandla umnumzana Julius Malema, umnumzana Mbuyiseni Ndlozi kanye lomnumzana Floyd Chivambu. Ubona abancome inhlelo zikamufi besithi wayethuthukisa impilo yabensundu. UMalema uthela nxa wayelamaphutha umgabe kunengi akufezayo. Asizweni amazwi akhe.
Tata EFF tata! Long live the fighting spirit of Robert Mugabe, long live! Long live the fighting spirit of Robert Mugabe, long live! Our Robert Mugabe, Mugabe, Robert Mugabe, our Robert Mugabe, our Mugabe. aswana naye. Eh, aona aswana naye.
Umholi webandla le-EFF lapho umnumzana Julius Malema ekhuluma embuthanweni okukhumbula umgabe abawenze namuhla. Ukuhlaziya lolu daba usithandekile Mhlanga we-Studio 7 uxoxelo umnumzana Zenzo Nkomo ingcweti yecubungula ezombusazwe.
Kufanele sibheke imbali ye-EFF. La esuka khona i-EFF iqale yavele yagxila phezu kodaba lomhlaba. Ngoba ibona ukuthi i-ANC ayiwuphakamisanga kakhulu umhlaba kubantu be-South Africa. Yakhelwa lapho ke itshengisa isibonelo sikaMgabe. Njalo sizakhumbula ukuthi ekuqaleni kwayo ike yaya eZimbabwe ubuholi be-EFF busiyahlangana nezanu PF besiyahlangana nomgabe kusho ukuthi kunenge abakutholayo kumthombo kamgabe. Ngicabanga ukuthi uma ngabe kuwukuthi bempraiser behlabela ngaye bemthatha bemphakamisa bemenza iqhawe lokho bakubhekise kubo njengeqembu ukukhula kwabo ukuthi kugxile kakhulu kwimibono abahambisana layo njalo abacabanga ukuthi abasebenzela la eSouth Africa njengoba sibonile ekuvoteni ukuthi baye bazuza kakhulu.
Kodwa ulwazi bengabe belalo yini olokwephula kwamalungelo oluntu?
UEFF isuka ku-ANC. Amalunga wonke ka-ANC ayakwazi ukungcola kwezanu-PF. Bakwazi bekuqonda ukuhlukunyezwa kwamalungelo eZimbabwe, bakwazi beyiqonda iGugurahund. Ababhekanga izwe lasezwe, bazibheke bona njengeqembu ukukhula kwabo.
Yes, sesikhangela abakwamanye amazwe labo babebonakale bemncoma bebesithi nguye owayesenelisa ukumela amazwe aphetsheya.
Angazi ukuthi kungani bekhetha ukungakuqakathekisi ukubulawa kwabantu besiNdebeleni. Mhlawumbe kuswelakale ubuholi kubantu besiNdebeleni ukuthi kuyiphakamise lento. Sibona futhi bephinde abanye abantu bengena kuZanu-PF sebuyaqala manje ukuthi izinto eziningi bazithithe kancane kancane ezazifihlekile ababehlezi phezu kwazo bengafuni ukukhipha.
Umnumzana Zenzo Nkomo yingcwethi ecubungula ezombusazwe. Ubekhuluma ecingweni losithandekile Mhlanga we-Studio 7. Live talk lamhlanje siqhubeka ngokukhangela imbali kamnumzana Robert Mugabe. Abafuna ukungena kuhlelo thumelani WhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Ukuziphetha ezosuku sikhangele ebezihamba phambili. Kulabantu abalimeleyo enkundleni yeRufaro Stadium namhla eHarare ngesikhathi kulokuphithizela bebangisana ukuyabona isidumbu sikamnumzana Robert Mugabe. Lanxa abemuli kamgabe besithi isinqumo esikhona okwamanje ngesokuthi uzangcwatshwa emzini wakhe akukacaci kuhle ukuthi ngempela kuza kwenzakalana njalo na. Kwanele olivalelisayo ngontungamili Nkomo lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.